see. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 19 kubvumbi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association nhasi richaparura bepanhau ravo rinonzi The Defender. Hurumende inovimbisa zvekare kubisa zvimhinga mupinyi zviri kusangana nevanhu apo vanenge vachida kutora magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe reZimbabwe Human Rights Association nhasi rine mutambo wekuratidza veruzhinji basa ravo rekurwira kodzero dzevanhu uyevo vichiparura bepanhau itsva rinonzi The Defender riri kutanga kutenderera munyika yose mangwanani anhasi senzira yokupemberera nekurangarira varwiri vekodzero dzevanhu vapenyu nevakati siya. Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wezangano iri vadzika maibere kuti tinzwe zvizhinji zvichaitika nhasi.
Hongu mangwana tiri kuparura bepanhau redu itsva rinonzi The Defender, zvichingoreva kuti The Human Rights Defender muchidimbu.
Dingindira rebepanhau iri nderekuti kudii vabere?
Dingindira raro tinoti iro Celebrating Zimbabwe's Everyday Human Rights Champions. Mukana watiri kutora isu sevarwiri vekodzero dzevanhu kuti tinge tichipemberera mabasa akanaka anoitwa neavo vanorwira kodzero dzevanhu.
Mungatipe here mufananidzo wezita kana mazita amuchange muchicherechedza evarwiri vekodzero dzevanhu?
Hongu isu yekutanga yeThe Defender tinotarisawo mukati meisu iyoyi tichipemberera upenyu hwavadehwa mafinga avo vakatisiya kugore rapfuura. Saka takabva tati titore isu yekutanga iyoyi, inaugural issue, toiita memorial issue yekupemberera upenyu hwekurwira kodzero dzevanhu hwakararama zvakanaka naivo vadehwa mafinga. Nemusi wekugovera tanga takatobatana nemhuri yekwamunatsi mukupemberera upenyu hwavadehwa mafinga, tikatovapawo pre-launch edition yemagazini irori rine mufananidzo wavadehwa mafinga paakafa nenhau yokuti vairwira kodzero dzevanhu. Zvandataura imagazini rinocelebrata The Everyday Human Rights Defender. Saka mutaona kuti mumagazini imomo mo tinenge tichitaura nezvevamwe varwiri vekodzero dzevanhu, tinonguva vamusinganyanyi kunzwa kana tiri kutarisa panyaya dzemumapepanhau idzi, nekuda kwekuti vanhu vaya vanoshanda muchinyararire zvavo, asi basa ravanenge vachiita irori rinenge ririwo basa rakakosha.
Vari kumamisha nevari kure nemadhorobha vanokwanisawo here kuwana bepanhau iri vabere?
Hongu, chinangwa chedu ndechekuti bepa iri riwanikwe kumativi mana ese enyika. Ndosaka tiri kutoriparura riri bepanhau chairo, risiri rekungowanikwa pamadande mutande chete. Mapepa emumadande mutande awanda zvikuru, asi iri tiri kuriparira riri bepa chairo romumugwagwa. kuitira kuti tidzokere paya patakatangira. COVID isati yasangana nesu zvainakidza zvikuru kubata mapepa mumaoko tichiaverenga. Saka the defender chinangwa chedu tikawana rutsigiro rwakakwana ndechekuti ringe richiwanikwa mumaprovinces ese ari 10 zvikuru sei kumamisha.
Avo vange vari vadzikamai bere mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vachitaura parunare vari kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa zvekare kubvisa zvininga mpinyi zviri kusangana nevanhu apo vanenge vachida kutora magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates. Vachitaura pamhemberero dzekuwana kuzvitonga kuzere kuBulawayo neZuro, vaMnangagwa vakati magwaro aya achawanikwa pachena. KuMashonaland West, sekune dzimwe nzvimbo zhinji munyika, vabereki vakawanda vari kuti vari kusangana nematambudziko anopa kuti vatadze kutora magwaro aya. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugaro wekurujeko muchinhoi amai tisimutukura vakarambwa nemurume vanoti havana mari yekuenda kumusha kwemurume uyu kunyanga kwavakanosunungukira kunotora magwara anoratidza kwavakaberekera vana vavo. Magwara aya anopiwa kumakliniki kana kuzvipatara kunenge kwaberekerwa munhu. Kune vanenge vaberekerwa mudzimba panokurudzirwa kuti vauye nematsamba akanyorwa nasabhuku kana kanzura wenzvimbo. Asi vamwe vanoti zviri kunetsa kuwana magwaro aya. Hurumende kuburikidza nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa zvitupa pamwe nemapasipoti kana kuti registrar general iri kuenda munzvimbo dzakawanda ichitoresa magwaro aya senzira yekurerutsira vanhu kuti vasafambe nzendo refu kunotora magwaro akakosha aya kunyange zvava pachena kuti pave nematambudziko zvakare. Ambuya Jacqueline Muzondo vanotiwo vatadza kutora magwaro ekuzvarwa evazukuru vavo vaviri vachinzi ngavauye nechitupa chaamai vevana ava avo vakaenda kunyika yeSouth Africa makore mashanu apfuura.
Inini ndatadza kutora mabirth certificate nechikonzero chokuti ava vazukuru vandiroda kutoresa vandiri kurarama ndinavo. Amai vacho vakasoenda wazi akangomitisiwawo handizive kuti ari kupi. Asi vana ndiri kurarama ndinavo pano nhasi ndauye ndau nditoresawo vazukuru vangu mabirth. Vemabirth vari kuti hatisi kuita saka ndoitawo sei nevana vari kuti vari kuda baba vabereki vevana ava nemabirth rekodi nemabirth kadhi ini zvese hazvindi handina nokuti vana hava vangu vazukuru. Chiripo ini ndoda kubatsira saambuya nokuti ndiri kugara nevana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoona nezvekodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana Muzvari Rudo Magwanyata vanoti vanofara nechirongwa chehurumende asi vanoti havasi kufara nezvinhu zvakawanda zviri kudiwa kuti mwana apiwe gwaro rekuzvarwa.
Tirikumbira kune hurumende yeZimbabwe kuti pavari kuuya munharaunda medu ngavadzikisewo zvinhu zvavanoda kuti mumwe nemumwe abatsirike akwanise kuwana birth certificate. Bumbiro redu remutemo the constitution inopa munhu wese kodzero yekuti ange aine gwaro rake rechitupa kana birth certificate.
Gweta guru munyaya dzekodzero dzevana vachishanda nechildren and the law Muzvari Chiga Govert vanoti kuramberwa kuri kuitwa vanhu kuti vatore magwaro ekuzvarwa nezvikonzero zvekushaya magwaro anopiwa panozvarwa mwana kukliniki kana kushayikwa kwemagwaro ana amai vavo hakusi pamutemo vachiti kutyora kodzero dzevana.
Yatinoti Birth and Death Registration Act mutemo unovandudza kana kuti unobvumidza kuti vanhu vatore mabirth certificates iwayatataura nawo une zvaunotaura pane pano neapo pari kuda kuti pagadziriswe paenderane nebumbiro remutemo. Kumwe kwacho kugadzirisa ndekwekuti utauri zvakanyanya kuti mwana ngaave achinyoreswa kwaakazvarirwa kana kuti kwaanenge akawanika mwana angori nekodzero idzosi angave muZimbabwe.
Muzvare Govert vanoti pamutemo Registrar General ane kodzero yekupa mwana gwaro rekuzvarwa asina mamwe magwaro, sezvo dare repamusoro kana kuti High Court richitorwa semubereki mukuru wekutanga wemwana. Vanhu vari kudawo kutora zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota vari kunzi vaende kumahofisi anotorwa zvitupa muchinhoyi, sezvo vari kufambira vanhu ava vanenge vasina michina yekutora mifananidzo inoiswa pazvitupa. Chirongwa chekupa vanhu magwaro ekuzvarwa nezvitupa chakatanga musi wa1 Kubvumbi uye chichapera musi wa30 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Chitewera mhemberero yezuva rekuzvitonga kuzere kweZimbabwe, imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kunyangwe hazvo zuva iri richikosha kuzvizvarwa zveZimbabwe zvose, ruzhinji rwevanhu vari kutadza kuritora sezuva rerusununguko sezvo vachakangodzvanyirirwa. Nezuro muvhuro, Zimbabwe yakapemberera gore remakumi mana nemaviri kubva zvayawana rusununguko. Nyanzvi mune zvematongero enyika varizve mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Rwanya vanoti zuva iri riri kushaya zvikuru zvarinoreva kuvanhu veZimbabwe sezvo richipemberera rusununguko rwavasina.
Ya, mazuva ekutanga kweindependence nyika ine zvayakagadzirisa zvaionekera munyaya yekuita deracialize nyaya dzezveutano, deracialize nyaya dzezvedzidzo, deracialize nyaya dzezvekuparurwa kwenhau, deracialize nyaya dzeinfrastructure kugadzira migwagwa, izvinhu zvakati wandei zvakaitwa. Asi munguva iyeyo ndo pakatanga nyaya dzokutonga zveumbimbindoga, ndo pakatanga nyaya dzomusindo, nokuti ndo panotanga nyaya dzekupura hundi from 1982 to 1987. Akafa zvuru nezvuru nezvuru zvevanhu, plus ndo panotanga futi mauto kupindira munyaya dzematongerwo enyika vari kudivi reZANU. Tinozviona vachizviita kumasapotasi eZANU, uramba uchisvita kumasapotazana zumu kuma1990s nanhasi izvizvi zvimauto anopindira futi achiita basa rokusapota zano, even zano panenge akurirwa tinozviona muna 2008, tinozviona muna 2002 2005 kusvika ava mugabe vapiswa nauto. So ndo dambudziko guru iriro renyika rokuti mauto anopindira mune zvematongerwo enyika vachiita zvinhu zvezano. Saka kumazuva kutanga kweindependence pane zvakaitwa, asi sekutaura kwandaita zvichitwa izvizvi vakatanga nyaya dzavo dzomusindo.
Makatarisa mamiriro akaita zvinhu, zuva iri rinofanira kurevei, riri kurevei pari zvino kuruzhinjiro yevanhu?
Pazuva iri reindependence izuva rakakosha muupenyu hwenyika yeZimbabwe neupenyu hwenyika yedu. Hatingarasi hedu mwana nenyaya yekuti pane vanhu vanenge vachiita zvinhu zvisina kunaka. Zuva rineri reindependence musi wa18 April rinofanira kunge riri zuva rokuti tiedze kuti nyika yakabva nokupi, inoenda nokupi, inoda kugadziriswa zvipi. Asi nenyaya yekutonga kwevarume nevakadzi vari muzana, nenyaya yeumbimbindoga, nenyaya yemauto yekupindura mupolitics yeZimbabwe, zuva iri harina zvekunoreva kuzi rakurichiswa kuita zvinhu zvezano. Iro richifanira kunge riri zuva renyika, plus nyika yarichitwa kuita chunhu chevanhu vashomanini vane mukana wokuabvisa zvombo nomukana wokuabvisa masecurity forces enyika. Saka kune vamwe vanhu vasina mabasa, kune vamwe vanhu vasati vamboshanda kubva 2000 vana vakazvarwa nana 2000 vasati vamenda kumabasa, nevamwe vanhu vasina kana chokudya nhasi, nevamwe vanhu vasina kukwanisa kuenda kana kuzvikoro, nevanhu vakaretrendwa mumabasa makambani akavhara. nevanhu vane mapension asina zvaanoreva nenyaya yekare zuva riri riri kuita problem kuti vanhu havachazivi kuti saka vanhu vakaenda kuhonde iri kuti vanhu vatatu vana vezano nehama dzavo nevaishomashoma vari muchimuto vane zvombo vadhiwogawo vanhu vachinetseka kuti vorarama sei saka maquestions anenge achiitwa asi tine chiti aiwa hatingarambi kuti nyika yakasunguruka nekuti kune vanhu vakarira nyika inoi vanatongogara vana mangena nevamwe vakafa vana zvongo vanga vasinevi zvechitsotsi izvi vana vangomo vana hepechitepo vanga vane kuti nyika iendere mberi hatingarasi kuti nyika yakachaibhedle saka vanhu kuti vagadzirise dambudziko rese ravanhare ravakusangana nevanhu vashomashoma vari muzano vane zvombo vane musindo vanhu vanofanira kurejista kuvhota muruzhinji rwavo varejista kuvhota pavanondovhota paya vovhota vakawanda zvokuti chero anobira anokonewa
avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunhare kuHarare nestudio 7 asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi vanoti mauto eZimbabwe ane mbiri pasi pose nekugona kwavo basa naizvozvo vanhu vanoshora mauto eZimbabwe havazivi zvavari kutaura
chekutanga zvakakosha kuti vaongorori vakaita sei vavo vadzidziswe uye vazive kwavakatora fundo dzavo nezivo yavo yekuongorora handioni kuchivapa kodzero yekuti vaongorore nemutoo unonyadzisa wakaita sei woyu ko munoziva here kuti uto reZimbabwe uto reZimbabwe iuto rinoremekedzwa pasi rino rose iuto rinozikanwa muno musadhaki iuto riri kuita mabasa makuru kuMozambique iuto rinozikanwa kuUnited Nations iuto rinozikanwa kuAfrican Union kumapeacekeeping missions pasi rose iuto rinoti parasvika rinosiya paine runyararo ndo mbiri yeuto reZimbabwe kana zvino munhu woti unoongorora zvematongerwo enyika uye mafambisirwo ebasa rezvesecurity kana kuti rezvemauto otaura kuti uto remuZimbabwe rinonyadzisa uto remuZimbabwe harikodziri kuvapo uto reZimbabwe nderezanu pf harisi renyika zvinenge pokumbirwa kuti vanhu vakaita seivavo ivo ndivo vanoda kuongororwa pfungwa dzavo kuti dzakarongeka here zvine muronga kana kuti vane dambudziko mupfungwa dzavo dzinoongorora zvinhu zvakaita seizvozvi nokuti uto reZimbabwe iuto rinotsigirwa pasi rino iuto rinozikanwa nembiri yekubatsira muno munyika muno tinoita madisaster akawanda wanda tichisangana netsaona dzakasiyana siyana kubva kunana COVID-19 kubva kunana cyclone idai uto reZimbabwe rinoonekwa riri pamberi richiita wose maminimini ekuchengetedza upenyu hwevanhu zvisinei kuti vanhu ava vanobva kumapato api
avo vanga vari mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu pf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7 Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose asi vamwe vanhu gumi nevapfumbamwe 19 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevana 5,464 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi mana nezvisere zvine mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 247,297 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mashanu ane zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvina nezana rine makumi mapfumbamwe nevatanhatu 5,794,196 vabai wanombadzo sembiri vave mamirioni matatu ane zvuru mazana matanhatu ane gumi nezvishanu nezana nemakumi matanhatu 3,615,160. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munews Day bato rinopikisa The Citizens Coalition for Change iro riri pakati pekutsvaga rutsigiro rwevanhu vemumaruwa richishandisa chirongwa charo chinonzi Mugwazo. Rinokurudzira vekumaruwa kuti vaende kumisangano yebato reZANU-PF asi vasakanganwa wavanovhotera musarudzo dza 2023. Munews Day makare bazi rinoona mamiriro ekunze reMeteorological Services rinozivisa kuti zviri kutaurwa pasocial media zvekuti mafashani emvura akauraya vanhu nekupunza misha kuSouth Africa anogona kusvikawo muZimbabwe. VeMeteorological Services vanoti hapana chinoratidza kuti mafashanyo aya achauya kuZimbabwe, vachiti vachabudisa gwaro rinotaura pamusoro penyaya iyi vachitsanangurira vanhu nekuvazivisa kuti zviri pasocial media hazvisi zvechokwadi. ZimLive.com rinoti hama mbiri dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzakamiswa mberi kwedare redzimhosva nemusi wemugovera dzichipomerwa mhosva yokuronga kuba vakapakata zvombo uye nekuva nezvombo zvisiri pamutemo. Chawanda Mnangagwa ane makore makumi matatu nematanhatu anoshanda kuAir Force of Zimbabwe kuManyame na Vengai Mnangagwa ane makore makumi mana nemashanu anonzi Musori kana kuti Musiya iwoo vakanzi vavharirwe kusvika zuva ravo rekutongwa musi wa29 Kubvumbi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Avo vari kunzi vakakuvara neku nemaexidendi vari kuchimanimani vapindwa nemadambudziko ekuzviona. Ko hurumende yadingo hayawo ndege sezvainongoitawo kuvatungamiriri vakuru vanohayirwa ndege kana vachinge vaita maemergency akadaro kana vana vavo vachinge vachida kuenda kunopona kana kunosununguka kumhiri dzekumakungwa uko. Saka vakangohayawo ndege vangoitirawo vana vezvizvarwa zveZimbabwe sezvavanongozviitirawo saivavo tovatangozoti aiwa tiri vana vezimbabwe tese zvaakuita kunge vamwe tiri vana vevhu vamwe ndo vana vezimbabwe hatichanyatsonzwisisi. Saka dai vaitiitira izvozvo mabhodha akavhurwa mari dzirikungopinda mamiriyoni mangana ari kupinda pazuva ekuti zvona ngatadzo kurapisa vana ivavo. Kana raadambudziko ndorandi ngatibatanei vana vezimbabwe kana rapapa kudya hapana munhu akamboya achiti ngatibatanei ndadzirirai ipapo.
Auyu mfesu unonzi Makandiwa wakatofanana nemhepo inongotenderera iye asapinda munyaya dzematongerwo enyika kana kudini kana kuziprofeta hazvirevi kuti unopinda mumatongerwo enyika ba iye ngaasiye vanhu tirarame zvakanaka izvozvi titori kure nenyaya yenhamo tichidai uchingo iye uri kuti uri kublesa munhu chii chacho haasi kuziva zvaari kuita kana asina basa ngavachimutsvagiro basa ashandi.
Mangonani yakanaka hama dzinodiwa pachirongwa chekuporesa mabhepi nezvitupa pane chinhu chandaingokumbira pana hurumende yedu kuti tigadzirisiro ipapo pakuti kune vamwe vanhu vakadanana vakazvara vana vavo vachigara kuHarare penyu vakazotama kuHarare vakazorambanazve futi zvakare mukadzi anogara kuChirumanzu baba anogara kwatanganda mama vachina kana mari yekutanga kutorisa mamabhepi rekodhi battery cord rekukirini kipoitwa sei kama tisodio battery cord kama wakajaru kwa harare ya siku tapasisi na chakaru kwa harare kipoitwa sei kurumeni nga itibasi wa mazali ya kutini kana panu urubo hongo wajikansu ita hutu ichiri ujirinani iye kuni wana waso garo harare deni maa apachi na waru kudayasporo kwa chakajogu hili asiva na wana mbuya pamba kipoitwa futi sei papa wadu kadisi wa futi la hili kenga itibasi wa uru mendebi
ye muriwa dere studio 7 wana shimsika nzi tukutona matrode mkumana tumbo pinde mkumana nga tumbo pinde yukozo wakumana wa since 1980 ya kazuripo zokaita bata ya zokaita zokate kwa ni mdara uyu haripo ya kato uraya anana chara ita mdara anana charu ita bangambo venga kuite majira kwa asuta kukana niti kilo mne izuta kato mbaku Zimbabwe kwa aturonda apana apana kwa angu fanana mdara Zimbabwe kwa chototo manjira kondo uraya is much better because atinana chekujika daranga ato vyo ide ato gunabu mkumana ato mbopinda nga pinda ke mkumana atinana tisiba this time chato enda kufanduwe na kufota katuwa enda kondo bisa mdara kangora mbari po turuma notombo noto saita si because hii zinao mira mwishem
pane waru murume anga chitaura nezuro na mai wenga achibamo pane zuro chataure wechinzizo achiti mai achiti zo mtakazi dai tichera mtakazi zakati za uya mwa baba yo achiti zo ndingi vanhu ava kweni java we mapolitiki dai vachisangana dai vachiita sei hapana zvavano kuda nazvo izi zviri kuoneka basi kuti isusu vanhu vechindere isusu chaiyo chaiyo ndizvo tiri kuzvinyangadzira zvino nekuti ezvinezvi munhu anotaura kuti hee toda kuti dimura nyika hee toita sei nyika kutimbura nyika ka handi chinhu chinyore handi kuti kwekuti ukaona uchinorima mumunda mako uchiurima vanhu vasingakunetse woti kudimbura nyika aizvo hazvisenzi hazvisenzi chokwadi hazvisenzi wanhu dai uchinzwanana dai tichiita kuti atisi munhu atiri kuona kuti aina no ari kudika nevanhu ari kufamba tomujoina kuti tigone kubvisa izvinhu zviri kuitika kuti munhu mumusha izvi toisa mupresident mumwe akanaka nekuti zvekutaura hazvisenzi ani ndikuona kungati hazvisenzi kamukoma hazvisenzi kutaura chokuti hazvisenzi mukomana uyu mudiki uyu mukomana mudiki uyu hai dai tichiteerana nayo tisingadi kuti ndimwari kana sei tichikuteerera zvekuti ari kudikana nevanhu ndive munhu atingabvisa imwe ipati iri kunetsa iyi ndikuona kuti ndiye munhu angatibatsira kubvisa ipati
misoro iva samarari nemose vateereri vestudio 7 ini ndaida kutaura maringe nezuva reindependence zuva reindependence vahwande harina zvarinoreva tikatarisa zviri paground zviri kuitika nevakuru vari kutonga nedemo tinoda kuti rusununguko rwakasunungurwa nemadzitateguru edu nemadzisekuru edu nemadzibaba edu nana chimbido nana mudziba hapana chavari kukwanisa kubata chinooneka hapana chinoratidza kuti vanhu vakarwira nyika vanhu vashoma-shoma ndovava kuita umbibidhoga vachiti nyika haitorwi nepenzura saka zvinoreve izvozvo vahwande nyika kana chinzi yakazvisunungura kubva muutapwa vatiri kuenda kucerebhureta 42 years pasina vana vari kutizira vachienda kumadhaisipora hapana zvazvinobatsira zviri nani kuti vasiyana nazvo zvavari kuita zvina zvazvinobatsira vana vezimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rinorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe human rights association nhasi richaparura bepanhau ravo rinonzi the defender hurumende inoemisa zvakare kubisa zvimhinga mupinyi zviri kusangana nevanhu apo vanenge vachida kutora magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka vateereri.